Taona zvaka kodzera kuti tinge tichibatana nehama dzedu dziri kuZimbabwe mukuratidzira kwanga kuri kwese kuratidzira nekupemberera chiitiko chiri kuitika kuZimbabwe. Saka tatongobatana nemauto edu kuti in support and yanga ichitonzi solidarity march. So kuZimbabwe ndinovimba maona zvanga zvichiitika nhasi kuti vanhu vanga vakabatana, vanhu vatema, varungu, makaradhi, vane mari vasina, munhu wese nhasi. It was not about race or anything, it was just about solidarity. So yanga inguri America yese, Zimbabwe yese yabatana kuti tinge, you know, titakabatana se one Zimbabwe.
Vanhu vangani vabuda muchiitiko ichocho chamaita muDC?
Isusu tatakaorganiza kuti tinenge tiripo from 12 to 2, so patatanga tambe tiri vashoma, asi pazvazenge zvapakati tinokwanisa kunge tatodarika kuma150 ndinovimba, nekuti pane patazenge tambowandisa tese. Pane nguva yatazenge tawandisa vanhu vazhinji vabatana pamberi peemba.
Sei masarudza kuenda kumuzinda weZimbabwe nemugovera iyo vanhu vachinge vasina kuvhura mahofisi?
Zvanga zvisiri zvekuti takatinangana nevanhu vanoshandira kumuzinda weZimbabwe. Chinangwa chedu changa chiri kubatana nehama neshamwari dzedu dziri kuZimbabwe dzanga dzichiratidzirawo musi wa18 November. Ranga riri zuva rakasarudzwa kuti tinge takabatana semhuri yeZimbabwe. Hazvinei kuti uri kupi pasi rese, zvanga zvichingonzi munhu wese zilonga dziri muZimbabwe. Saka hazvinei nevanhu vanga vari vanoshanda pamuzinda weZimbabwe, zvanga zviri zvako iwewe sechizarwa cheZimbabwe. Zvinotipa tariro kuti Zimbabwe ichange iri pari nani, nekuti vanhu veZimbabwe tiri kutambura vanhu vakabuda munyika kuti vanotsvaga upenyu huri nani.